yatogaroziva kuti ivo vamunangagwa ndeumwe avo vari kutarisirwa kunzi vangange vachizongotorawo chigaro chebushe kana vamugabe vachinge vasisipo pachigaro ichi. Zvino vamunangagwa zvinozikanwa kuti vanobva ikoko kuMidlands. Saka namaonero atinozviitawo isusu ndeyekuti iyo Midlands iyoyo seprovhinzi yatova provhinzi yehondo inganzi iyo it's now a military ground or it's a ground for war, not war in the literal sense yatinoziva. Asi mamiriro azvaita pari zvino ndeyekuti muzvikwata nekupatsanurana kwakaita ZANU-PF, chikwata chavamunangagwa chinenge chirimo imomo muMidlands vachiti aiwaka hamungatipindiri mumba medu muno muMidlands, mouya muno muda kutanga kutivhiringidza. Vamwe vanenge vainotoda kukuwira mumba mako kuti tikuratidze kuti ikoko kwacho hauna simba, tikange takuparadza kwako hakuna kwauchamurukazve. Saka munovhumburudzanwa muMidlands vachiindisana kumataredzi mhosva, vamwe vachinyorawo dzitsamba vana makotsindlongwane nevamwe vava vachinyorawo vachiti isu tinoona sekuti kunoko hachatifambiri zvakanaka upenyu hwedu hwatova pamutariro. Hazvisi kutishamisa isu nemhaka yokuti vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vangangovawo uyo wevamwe vangange dai vapedo nekuzotora vamugabe vakabva vanobva ikoko. Saka ndezve ZANU-PF zvekuzvamburana kwavo zvakagara tachiziva kuti ndo maitiro avo mubato ravo iroro.
Ko sei musangano wepagore weZANU-PF usina kupedza mapishapisha ari mubato aya?
Vamugabe chaivo vasvika pane iya yatinenge tichiti pachirungu dissender is no longer holding, kureva kuti ivo vapererwa nemazano havachatozivi kuti vodii. Kana vainawo mazano zvinovaitira ivo kuvagarisa mudundundu mavo, naizvozvo zvinovashandira kusagadzirisa kugadzikana kuri mubato ravo, ndokuitira kuti zvavari kuda zvizoitika. Nekuti vakakasirisa kugadzirisa pada vangaisa atingati makadzi avo pachena zvikazonetsa.